Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera ndira 18/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rejoto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinhu izvo tinofanira kutanga zvaonekwa. Zvinokuti tichi tichazvitaura. Sometimes zvinenge zvisina kumira zvakanaka, it can be too late, nekuti mutemo wako tenzwa wato wako. Saka tiri kumbira kuti mutemo uyu umbomira kuiswa, titange tagara tese pasi kuti tione kuti mutemo uyu wakanakira pati, uri kuuya here kuzoadresa problem iripo. Saka haiti nyaya yangomhanyira kutaisa mutemo, but inyaya yekuona kuti tisataisa mutemo, mutemo wataisa uyu uri kukwanisa here kubvisa matambudziko anga achisangana nevanhu pakufamba.
Vatyairi vedzimotokari dzinotakura veruzhinji pamwe nezvinhu zvinopfuura nepamuganhu wenyika wochema chema nemutemo mutswa wakadzikwa neZimbabwe
ana chiremba vakawanda zvakanyanyisisa vamwe vacho vari kutobuda vamwe ndovachiri kuda kubuda kune mazemu chibubi vamwe maegemu anonzi maplad anofanira kunyorwa kuti vanhu vabude munyika sekuziva kwedu maegemu echiringa ari kuzara zvisingaiti vanhu ari kumanyora uyezve anonzi maplad anonyorwa paviri pagore riri kufanha kunyorwa muna June gore rino rakatozara nzvimbo dzekuti vanhu vanyore maegemu dzavaeche abude munyika ndiri kutoshaiti.
Vana chiremba vakawanda vonyoresa basa kunze kwenyika sezvo vasiri kuwirirana panyaya dzemihoro nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatyairi vemotokari dzinofamba neveruzhinji vachienda kunze kwenyika vanoti mutemo wakaiswa nebazi reZimbabwe Revenue Authority ZIMRA wekuti vazivise hurumende mazita evanhu nezvinhu zvavanenge vakatakura maawa matatu vasati vasvika pamuganhu wenyika zvakaitwa zvechimbi chimbi pasina kutaurirana nevanhu vanobatwa nemutemo uyu. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa neZimra ichitiri kutora danho iri senzira yekugadzirisa dambudziko rekunonoka kubatsira vanhu vanenge vachida kupinda munyika. ZIMRA inoti munhu anotadza kutevedza mutemo uyu anobhadhariswa faindi. Mutungamiriri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vanoti pabepa mutemo uyu unoratidza kuva wakanaka asi nguva zhinji mitemo iyi haitevedzwi nehurumende. Vamaguraminga vanotiwo zvakakosha kuti dai vedzimotikari dzinotakura veruzhinji vachipiwa mukana wokuisawo pfungwa dzavo panenge pachiiswa mitemo mitsva inovabata.
Tichiutarisa pabepa mutemo uyu mutemo unoratidza kuti unenge uchiuya kuzoshanda, but kushanda kwaunoita maitirwo azvinozoitwa akasiyana nemanyorerwo aunenge wakaitwa, nekuti zvinozoitika paground hazvisirizvo zvinozobuda semanyorerwo azvakaitwa pabepa. Tinenge tichitarisa kuti mutemo uyu usati watombovapo madrivers akaona mukana here, nekuti madriver ndo anenge aine marori, madrivers ndo anenge aine mabhazi acho anenge achikurosa nevanhu, ndo anenge vakatakura zvinhu izvozvo izvo nemakombi. Saka kana vachinge vasina kuisa pfungwa dzavo ipapo, chinhu chinei chakangotangira kune vamwe kana kumaauthorities achikwanise kunza solution yakakwana.
Vamaguraminga vanoti zvinganetsa pamutemo uyu inyaya yekuti vachikairi vanenge voda kuti vashandise mushina inoratidza zvinenge zviri mumabhege vafambi sezvo vachikwanisa kunyeberwa zvinenge zvakatakurwa nemunhu.
Zvose driver ane mushini here unotarisa zvinhu zviri mubhege kana mushini unokwanisa kuziva zvinhu zvakatakurwa. Zvine izvozvo izvo zvinofanira kutanga zvaonekwa. Ezvino kuti tichi tichazvitaura. Sometimes zvinenge zvisina kumira zvakanaka, it can be too late, yekuti mutemo wakutonzwa watovapo. Saka tiri kumbira kuti mutemo uyu umbomira kuiswa, titange tagara tese pasi, kuti tione kuti mutemo uyu wakanakira papi, uri kuuya here kuzoadresa problem iripo. Saka haisi nyaya yangomhanyira kuti aisa mutemo, but inyaya yekuona kuti tisati aisa mutemo, mutemo wataisa uyu uri kukwanisa here kubvisa matambudziko anga achisangana nevanhu pakufamba.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitya vanoti kuti mutemo uyu ushande zvakanaka panoda kunyatsotsanangurwa nzira dzekuti mazita evanhu nezvakatakurwa izvi zvinosvitswa sei kuSimra.
Kuti unyatsova uripo zvinoda kuona kuti system yekuti vanhu vacho maoperators emabhazi vanofamba nemacross border varatidzwe here channel kana kuti nzira yacho yavachasvitsa the list yemanifesto yavo kuzimra yacho, and then zvionekwa futi kuti ichasvikawo nenguva here. Zvakuda kuti kana vati inosendwa nemaemail zvakuda kuonekwa kuti maemail acho ari kushanda here uye akamira sei.
Asi imwe unyanzvi inoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanoti havaoni mutemo uyu uchibudirira nekuti Zimra isati yava nemishina yechizvino zvino inoita kuti zvairi kuda zvive nyore.
Izano rakanaka, asi handione richibudirira kurerutsa mitoro yemitero pari zvino. Takatarisa kuti Zimra computerization yavo kana kuti zvavanoshandisa zvine chekuita neumhizha neumhetura zvichiri zvakasaririra zvakanyanya. Zvinozokonzera kuti dzimwe nguva information iyoyo isasvike kwavari. Takatarisawo futi kuti mumigwagwa dambudziko ramasaisai, dambudziko guru rekutotiwo kuenda kuri kuitawo magetsi nezvimwe zvakadaro zvinokonzera kuti izvi zviri kudiwa neZimra zvisanyatsa kukwanisa kuitika, nekuti dzimwe nguva vanotumira vanenge vatumira asi nekuti kunenge kusina magetsi kuZimra zvinhu zvinenge zvisinganyatsoshanda zvakanaka.
Urongwa hweZimra huri kuitwa svitevera mari yavakapiwa nebhanga reAfrican Development Bank kuitira kuti ivandudze mashandiro ayo kuburikidza nekutenga mishina yechizvino zvino inoita kuti Zimra ikurumidze kuwana mari yemitero inobhadharwa nevanhu nemakambani vanenge vachipinda nezvinhu kubva kune dzimwe nyika. Bhanga reAfrican Development Bank rakapa Zimra mamiriyo masere emadhora ekuAmerica kuitira kuti bazi riri simbaradze mashandiro aro pakubhadharwa kwemitero. Kurukotsa rezvemari vamutuli Ncube vakati mari ichabatsira kusimbaradza Zimra panyaya dzekutambira mitero pamwe nekurerutsira veruzhinji nemakambani kubhadhara mitero. Vachitaurawo pakasainirwana wechibvumirano chekubatsira Zimra nemamwe mapazi ehurumende, Commissioner General weZimra Amai Faith Mazani vakati mari yavakaona ichavabatsira zvikuru pakuvandudza mishina yavo nemabasa avo pakubhadharisa mitero yakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti hurumende inofanirwa kuona kuti yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba sezvavana chiremba vakawanda vava kubuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezveutano vaObudhaya Moyo kuti tinzwe matanho ari kutorwa nehurumende panyaya iyi, asi nharembozha yavo yanga yachinetsa kubata. Asi tabata mubati wehomwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tapiwa Mungofa, kuti tinzwe zviri kuitika.
Muzvipatara sezvakanga tichimbotaura nguva yapfuura pana zvachinja muzvipatara. Zvipatara zvedu zviri kuramba zvichishanda mutano nemergency note, yeva kuti pari kungoonekwa vanhu vaatiba kuta chete. Zviri kuonzerwa nekuti muzvipatara hamusi kasi zvishandisa mishina Yeze matiremba akati wande hapo pasabasa. Kitarisa kuna mwenye matiremba makuru ni ama consultants. Kika nga kunge hapo pasabasa minye kuti minye kuti ye yari kutaza kuita kutumishatara mwenye 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 kutana.
Pane chirongwa chakanga chichida kutangwa ne Higher Life Foundation yanga yakanangana nekubatsira vana chiremba. Nyaya iyi yapapi?
Chirongwa che Higher Life chakatotangwa chisine hazvo machiremba ese haana kukwanisa kunge apinda pachirongwa. Nekuti chirongwa ichi pachakauya hachina kunyatsopanguva yakakwana kuti machiremba ese anga achikwanisa kuendekana kuesa kuti ese akwanise achibatsirika. Asi chirongwa ichi chakatotanga chiri kutobatsira vanhu I think about 300 vana chiremba vari kutobatsirira pachirongwa ichi. Asi vazhinji vacho vakasara vasiri kukwanisa kubatsirika.
Izvi zvinoreva here Dr. Mungofa kuti izvo kune vamwe vana chiremba vasati vadzokera kubasa nepamusana pekuti izvo havana kunge vakwanisa kupinda muchirongwa cheHigher Life Foundation?
Kuti ringava here iro dambudziko riripo hatingati machiremba ari kuregera kuuya kubasa nekuti havana kukwanisa kupinda pachirongwa. Hatina chiremba mazhinji havasi kukwanisa kuuya kubasa nenyaya yekuti hurumende haisi kubhadhara mari inokwana kuti vaende kubasa kwacho. Chirongwa cheHigher Life chakangouya kuti chizobatsiridza hurumende pakuwedzeredza mari yemachiremba. Asi hachina kuuya kuti chizotora nzvimbo yemari inofanira kubhadharwa hurumende kuna chiremba. Saka machiremba akawanda haasi kukwanisa kuuya kubasa nenyaya yekuti mari yavari kuwana kuhurumende haichakwani. Yava mari yakada kuenzana ne100 US dollars panova ndipo pane mari yesalary, mari yemaallowance anoshandwa overtime, mari yehouse, mari yetransport nezvimwe zvakangodaroda.
Muri kutimi kuna ana chiremba vakufunga zvekubuda munyika vachinoshandira kunze kwenyika, pane uwandu hwakakura zvakadii hwavana chiremba vatosimuka vachienda kunze kwenyika?
Ndikakupai nhamba yeuwandu hwaundinganyepa asi sekuona kwatiri kuzviita ana chiremba vakawanda zvakanyanyisisa. Vamwe vacho vari kutobuda, vamwe ndovachiri kuda kubuda. Kune maexams chirungu nevamwe maexams anonzi maplabs anofanira kunyorwa kuti vanhu vabude munyika. Sekuziva kwedu maexams echirungu ari kuzara zvisingaiti, vanhu ari kumanyora. Uyezve anonzi maplabs anonyorwa kaviri pagore, riri kufanira kunyorwa muna June gore rino rakatozara. Zvibo zvekuti vanhu vanyore maexams yavacho abude munyika zviri kutoshaiwa. Saka izvi zvoga zvinotoratidza kuti vanhu vakawanda vari kutobuda munyika ende vanhu vakawanda vari kuda kubuda munyika.
Avo vanga vari mubati wehome musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tapiwa Mungofa vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mapurisa ekuPlumtree anoti akasunga varume vatanhatu avo vanga vachiita mabasa akaipa pamuganhu weZimbabwe neBotswana. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Matsotsi akasungwa aya anonzi aipfuisa zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvaitorerwa nechisimba mari, mafoni, zvekudya pamwe nekubatwa chibharo munzvimbo dzazvinopinda nadzo zvisiri pamutemo muBotswana. Mukuru wemapurisa ePlumtree Police Station amai Sylvia Mangena vabvuma kuti matsotsi aya akasungwa nemusvechi namangwanani.
Zvandinogara chizvita here? Anokonfirma news ndi police spokesperson
police. Varume ava vanonzi vachamiswa pamberi pedare rePlumtree Magistrate Court nemusve muvhuro, apo vachatarisana nemhosva dzinosanganisira kubata chibharo nekuba. Muzvare Agnes Risero avo vanobva kwaMutare vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwechikwata ichi kuchaita kuti vana veZimbabwe vasina magwaro vasununguke mukufamba.
Vanhu vanowanzoshungurudzwa vari kushungurudzwa like nekutorerwa zvinhu. Kaitanga madzimai varonyashungurudzwa nekubatwa chibharo, nekutorerwa pamwe tumari twavanenge vainatwo, vamwe twavanenge vashanda. Ndo mashungurudzirwa vari kuitwa, vamwe vari kubva vasiya vaurayiwa futi.
muzvare rusero vaenderera mberi vachiti shiro yao kuona vasungwa vachitongwa wobva vapiwa mutongo wopenyu wavo wose mujeri nekuti kushungurudzwa kwavanoita vanhu kunonzvisa tsitsi.
Pamwe anobata munhu vari kana 5. Unenge watoraya munhu bhozi mune achararama sei emotionally, physically, even socially, zvinenge zvatomuafecta zvine zvatojemedza kana life yake. Saka ifuti vanhu ivavo they should be vanofanirwa kupiwa justice, life in jail kana kutosentenswa to death.
Nokuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uye kushaya magwaro ekufambisa, zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zviri kupinda mubotswana nemusouth africa zvisiri pamutemo, izvo zvinozoita kuti zvisangana nematsotsi akaita sevarume vakasungwa mubotswana nemusi wechina. Ndakamirira studio 7 mufrancis town botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Charity Agnes vanogara iwo muguta reDallas muTexas imo muno muAmerica umo vari kuita mabasa emaoko vachienda zvakare kubasa. Tinokuchingamidzai nemufaro mukatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita semuzvina bhizimisi.
Kampani yangu inonzi Immediate Transport. Tinoita ndezvekuti tinoendesa vanhu usually vanhu vechikuru vasagone kufamba vega kana kuti vari mumahuse vanonida assistance, tinovatora tinovaendesa kumamedical appointments, kumadoctor, kwadentist, kusurgery, anything chinenge chiri medical. Tinoshanda nemainsurance company then toshanda nemabrokers, but tinogona kuita futi zvekuti munhu anogona kungofona inonzi private pay, anogona kungofona kuti nditakurirewo anai vangu kuvaendesa kwakati o baba vangu. Saka ndo basa redu iroro tinoita inonzi medical transportation. Amenokana mtizira ino Uber, isusu tiri medical vision ye Uber.
Makafunga sei kutanga basa iri uyezve muri kuriita muri kupi?
Kutanga basa iri zvakaita ndotipa ndakatanga kusvika muTexas ndakangosanganawo nemunhu aizviita. Saka mukushanda kwandaiita ndaingosevhawo mari ndichitimbi zvakuzoitawo business iri ndokuziya kwandakaita. Saka ndaingobvunzawo mubvunzo zvinofamba sei, zvinoregistwa sei, but zvakanditorera I think 3 years kuti ndizotanga kubva patime yandakazviziva kusvika iye zvinoizvi. Ndinoita ndiri kuDallas kustate inonzi Texas. Ndinokavha madiscodes ari muDallas, ndinokwanisa kutakura anyone within that region inonzi Dallas.
Semudzimai zviri nyore here kuti muwanikwe muchiremekedzwa pamabasa amuri kuita aya?
Hazvisi nyore and it is a boys club. I mean, no kana vanhu vachikwanisa kunzwisisa what that means. Kuti I think since ndakatanga business iri muna 2018 January ndakangosangana nemunhu wani wechikadzi anoriita out of maybe tongoti 25 kana kuti pema owners. Ndakangosangana nemunhu wechikadzi wani. Vanhu vacho vanotoita kakusachemba vanhu vechikadzi kuti unogozoita kurana sei transport company iwewe uri munhu wechikadzi. Saka hazvisi nyore asi is doable.
Mashoko api amungapewo vamwe vechidiki madzimai nevamwewo madzimai vakateerera pari zvino pane nyaya iyo yekutanga mabhizimisi?
Tandingangotaurere chekuti like any other business munhu unonidza kuva une mari yako capital, then unotofanira kunyatsoita research dzako kuti unyatsoziva kuti zvinofamba sei, zvinodii. Because ininiwo mukuudzwa kwandaizoita pane zvaisirirwa zvandambotaura nezi ndakambosangana nemunhu aiitawo basa zvinhu ndakatozoziya ndamukadzi kuti zvinofamba tiwo. Saka ndiri ndingokurudzira kuti anenge afungawo kuda kuita business rake do a lot of research and then woitawo make sure kuti wachengetedza kamari kako pasaidi kukavha zvimwezvo zvaunenge usingafungidziri kuti uchazosangana nazvo mubhizinesi.
Zvingadi mari yakawanda sei kuti munhu atange mabhizinesi seamuri kutaura aya?
Chinoitisa manje ndezvekuti mubhizinesi randiri kuita inini unenge uchishandisa anonzi mawheelchair kana kuti handicap van anodhura manje iwayo. I think unogona kuwana one kubva pa 8,000 kuenda pa 15 cause inenge itori equipped kuti ipinde ma wheelchair kana mairi mukati kuti mutakure vanhu. Saka iri rine a bit of a higher cost compared kune mamwe ma business andinoziva. Maybe munhu akaita 10,000 at least for this type of business.
Manga makaita mabasa ehukoti here kana kuti makangofunga kuti aiwa regai ndipinde mubasa iri muchibva mangopinda?
Aiwa kana ndaisatomboziva kana zvemedical zvacho. Kwangove kuti semunhu akabva kuZimbabwe munongoziva unenge une entrepreneurial spirit yai kuti handingodi zvongoti taramba tichishandira vanhu. Saka nekuti ndakakurawo kuti from a very entrepreneurial, saka dzaingori at the back of my mind kuti ita basa remaoko, do something for yourself. Asi ndandisina hangu any prior background or experience in the medical industry.
Vanenge vachida kuzi vane zvamuri kuita vanokuona ipapi?
Parizvino, because isusu business redu tichiri muprocess yekuita website, but nekuti tinoshanda nema insurance company yanga isiri zvayo requirements, but tinowanika maoffice edu ari kunonzi muGarland kuTexas. Even pa WhatsApp munhu anokwanisa kutaura. Saka WhatsApp number yangu +1 817 673 6830. +1 817 673 6830.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Charity Agnes kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tochipinda muchirongwa chinotarisa zvinosangana zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rekusangana nemumwe wevarapi vechivanhu vanoshanda vari muguta reHarare, sekuru Joshua Chigwida, vanozivikanwa nezita rekuti sekuru Nehanda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Nehanda.
Tinotenda.
Vakawanda vanda kutanga vaziva kuti sekuru Nehanda. Kunzi sekuru Nehanda izita rakabva kupi, nekuti vanhu vanonyanyoziva mbuya Nehanda?
Sekuru Nehanda izita rakabva kuchivanhu, harina kubva kuti kuna mbuya Nehanda. Mbuya Nehanda munhu wechivanhu ndovatinoteedzera mumashure mavo tese yese pakurarama. Tinoteera mumashure mambuya Nehanda. Zvese zvikumashure ndozvatinoteera pachivanhu. Hatingoteera zviripo mazuva ano, asi tinoteera zvakabva kumashure. Ndosaka tichishandisa mazita ekudhara iwayo.
Saka imi makawana sei zita rekuti sekuri Nehanda?
Zita rekuti sekuri Nehanda ndakariwana nenyaya yekuti ndozita rakabva muchivanhu chedu, kwatinoziva kuti ndokwatakabva kuna nambuya Nehanda, ndokwatakabva. Saka kunyange ndikaita murume ndichirishandisa izita rechivanhu iroro.
Touya mubasa renyu ramunoita sekuri Nehanda, ndinonzwa kuti munoita basa rekubatsira vanhu kuburikidza nekurapa. Mungatijekesera here mashandiro amunoita?
Tinojekesa mashandiro atinoita kuti isusu tinobatsira vanhu pachivanhu, hatibatsire vanhu pachirungu. Asi pachivanhu zvemishonga yechivanhu ndoyatinobatsira nayo. Ende tichiita zvechivanhu, munhu akauya kwandiri achida kusanganisa chivanhu nechirungu hatiwirirani. Toda kubatsiranaka nechivanhu, kana muzodawo zvimwe zvaunozoda tosazoenda pamberi. Asi chivanhu pamberi ndochandiwanzoita nezvacho.
Munei muchibatsira vanhu munyaya dzakaita sedzipi kunyanya?
Isusu tinobatsira munhu nedambudziko rake raanenge auya achitaura. Asi pane mamwe matambudziko ekutika, tinotiwa zvawakuda izvikaizvi zvaakudawo pamwe kune vemachechi hatizikwanise. Asi kana dziri nyaya dzechivanhu mumatambudziko, tinobatsirana. Dziri nyaya dzechivanhu, dzingave kurwara nepfungwa, ringave gomarara, ndingangove zvinowanika pachivanhu. Munoziva pachivanhu kana uri munhu wechivanhu panowanika zvakawanda. Zvinoitika pachivanhu zvarangu fane zvinoitika kumagetsi kuya kuya, zvarangofanana nekuchivanhu. Kana wabatwa nechivanhu ka unoita ngu wagwinwa nemagetsi. Saka tinobatsira futi zvese izvo.
Sekuru Nehanda, tingati imi munee muchinzi muri ng'anga here kana kuti muri svikiro?
Ya, zvatinoita isusu pamishonga yatinobata yechivanhu, handiti ndokunzwa here musukuru Jonga?
Ndokunzwai sekuru.
Pamishonga yatinobata yechivanhu isusu tinobatsira munhu anosvikirwaka. Anosvikirwa wacho kuti abude mudzimu, tinomubatsira kuti mudzimu uri paari ubude. Kana aine chivanhu chiri paari, tinomubatsira kuti chivanhu chibude pachena.
Saka imi munee muchizonzi chii? Munee muri svikiro here?
Ndingati hangu kuti svikiro isati, nekuti tinoita zvese. Kana wakuda zvokuti iwe pabude mudzimu, tinoita kuti tikubatsire nemudzimu. Hatikubatsire nemishonga. Mudzimu ndiwo unozobuda wokuudza zvauri kuda iwe. Mudzimu waunenge wakumbira kuti ukubatsire.
kuya o nyaya dzimwe dzinonyanyotariswa newakawanda dzekuti vanenge vachiita zvekurapa izvozvi muchivanhu vazhinji vanobva vaisa pfungwa dzekuti vanhu ivo vanogona kunge vachishandiswa zvakare kana kukanganisa kana kurwadzisa vamwe kana kuroya vamwe kana kuisa zvipotswa nezvimwe zvakadaro mungajekesa ipapo
apo wataura zvinhu zvinonyanyonesa vanhu kuti vafave kuchivanhu kazhinji kacho vazobva kuchivanhu voenda kuchechi chivanhu chozovanetsa kuti kuchechi kwokuwodzoka kuchivanhu wabvunza dama chairo chairo ndotenda nedama iroro mutsopoto kana munhu ari munhu wechivanhu zviri paari ega achisvika pachivanhu zvobva zvatobuda zvega kuti munhu ada chakati 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 zviri zvinhu zvechivanhu asi akauya akasanganisa muchivanhu hazviite kusanganisa
sekuru nehanda inhengo yezinata here kana mamwe masangano anomirira varapi vechivanhu
sekuru nehanda inhengo yemasangano anomirira nekuti isu tinoshandira muno mucbd pakati pedhorobha saka hatikwanisi kuti tiite zinata chete kana tiri masangano ese anoita zvezinata tinenge tiri pasi pawo
kanzuri inokubvumidza here kushandira muguta muchiita chivanhu ichocho
magwaro tinenge tiinawo nenyaya yekuti kanzuru haitibvumire asi zvinoitika ndezvekuti kanzuro vanhu vanozivawo kuti mishonga yechivanhu inovabatsira ivowo sevanhu nedzimwe nguva vanombotimhanyisawo nedzimwe nguva votiregerera nekuti tetiita zvechivanhu
tombodzoka muupenyu hwenyu sekuru nehanda zvekubatsira vanhu nekurapa izvi makazvitanga riini uye muine makore mangani
zvekubatsira vanhu nekurapa ndingangoti handa kuzvitanga zvinhu zvekusvirwa ukasvirwa imba yakavakwa kudhara unongogara woga watoo mumba imomo ndingangoti handingataure kuti riini nekuti vakandisiyira ndibaba vakazoshaya zvavo nanasekuru nevamwe vemudzinza asi pane vamwe varipo vati kutibata navo vachiripo vakuita basa iro nekuti zvinhu zvekusvirwawo nevabereki zvekuti unongokura uri pabasa uchinzi ita chakati kana uchiona kudzimara wazonzi aiwa hauna rimwe basa rauchaita waakuchiita zvechivanhu izvi
aiwa tinotenda zvikuru sekuru nehanda nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri
tinotenda nemiwo vateereri tinotenda nekuteererawo chirongwa tenda tiona jonga ndikutendawo nevemuzukuru nevamwe vese vestudio 7 tikutendai
manga makateerera kuna vajoshua chigwida vanozivikanwa nezita rekuti sekuru nehanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinokurukura zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
mutevedzeri wemutungamiri wemdc inotungamirwa namuzvare tokozane kube vaobert gutu vasiya basa kuti tinzwe zvaitika muchidimbu vagutu chichapa kuti musiye basa
sokunyora kwandaita rei muchirungu ndanyora ndichiti mapersonal and private reasons saka ndaakupinza mushona ndingangoti mareasons acho ndeekuti nde anonangana neupenyu hwangu hapana zvakawanda zvandingataura kusiya kungoti ndinoshaya manzwi chaiwo anonatsokudedemura zvandanyora nechirungu kuti private and personal aa kuzvitsinira kuti ndo zvikonzero zvacho zvinonyatsobuda zvakanaka zvakajeka zviri mururimi rwechirungu
aiwa tinozviziva mazivisa bato renyu here vagutu
hongu ndaziisa bato rangu vose vanofanirwa kuti vazive vaziva
veruzhinji vangada kuzivawo kuti zvamasiya basa iri vagutu muchange muchiite mune ramangwana renyu
rei patikaranga tinoti zvine munyu ndo zvinei ndagara ndiri gweta kaini ndinoshanda basa rougweta ndakaritanga basa rikubva ndiri kudoko chaizvo ndine makore 23 kusvikana nhasi saka zvokuva zvakuita zvakawanda hazvakawanda ndinongoti zvine munyu ndo zvinei ngationei kufamba kwenguva kuti kana pane zvimwe zvitsva zvinenge zvichizoitika zvinenge zvichiitika asi pari zvino ndinoti ko zvine munyu ndo zvinei
aiwa tinotenda vagudu nguva ndo inenge yaita shanje nayo hurukuro yataita navagutu tabva tasvika kumagumo echirongwa chenyu anokuonekai manherano uri musi wemugovera ndini Rechoto ndiri muwashington dc ndokusiyai mina Sandekile Mhlanga achikupai nhau dzendevele
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Namukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 kuZivandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyano wamabandla aphikisayo ePoland International Re-Engagement Committee ihlangene nomphathintambo kahulumende umnumzana Sibusiso Moyo izolo eHarare, lapho abacubungule khona indlela sokuthi eleZimbabwe libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Ibandla le-MDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, isithi adinga izikhali ezilakho kusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Asebeluphele labo baphaka sebephatheka emkhosini wokugola amacindi emapulazini aseGwanda besithi bakwenza lokho ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa wona lo umsakazo. Ibandla le-MDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, esithi adinga izikhali ezifana lembemba ezilakho kusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni, kodwa abikwa engatholanga lutho. Amapholisa la abikwa abele ncwadi ewavumela ukugoduza amahofisi e-MDC, i-search warrant. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwe ngabaziwa ngokuthi ngamashurugwe abahlasela abayimba igolide bebathathela impahla zabo. Umgcini sihlalo we-MDC uNkosazana Thabita Khumalo usichasisela lolu daba kanye lamalungiselelo okwethulwa kombiko oqhakathekileyo waleli bandla ngolwesibili.
Okukhona ukuthi thina icala kasilalo, njalo asila sizathu sokuthi sidinge ukuthi bafunane. Esimele sikwenze njengekhokela ngobaba uChamisa yikuthi sikhangele emahofisini ethu ukuthi laba abantu bathe bengena kabachiyanga behlanyele into zabo abazabuya sebezezilanda kusasa bethi besidithi. Ngoba phele kuzama lapha yikuthi batshintshe imibono lemicabango yabantwana baseZimbabwe ngodubo lolwethu libonayo ukuthi abantuibuza nokuthi senzeni, bona sebefuna ukujikela inyoka ngapha ngakithi kukhanya ngazani thina ethu sibabi ngokuthi bona sebehlulekile.
Kathesi lokho elingezwa emapholiseni njalo likuyini elizakwenza njengebandla ngalolu daba?
Thina kayisithi esibiza amapholisa, amapholisa yiwo abuye kithi besithi bayezwa kuthiwa silamabhimba la asetshenziswa ngamashurugwe okungamanga. So thina bevele besizizwile, so besikuvele sibamelile bona yibo abadinga thina, thina sidingi bona. Thina sidinga inhlalakahle kaZulu ngoba thina esikubonile yikuthi baphumelele ngezandla, akulanda ukuthi abantu pholileyo.
Ye, kodwa isisusa sendaba singaphi?
Isisusa sendaba ngesokuthi bona thina sikhuluma ngodubo esilibona kuleli lizwe, kabafuni ukuthi indaba zokuthi akulamagetsi, akulamanzi, akulamali, akulamisebenzi sokuyinzila, abasafuni ukuthi kukhulume ngakho. Senza ngazani zonke into zirayithi, so sihlela ukumela ilungelo likaZulu.
Selingaphi ngamalungiselelo okuthi umkhokheli wenu ayithule umbiko oqakathekileyo webandla ngolwesibili?
Hayi, amalungiselelo sibinasekhatshana, sesimelele nje olwesibili ukuthi ubaba upresident uChamisa azise uZulu abe kumumeki.
Alisabeli ukuthi mhlawumbe ungavinjwa njengeminye imihlangano.
Hayi, lokhu phela kuveleku asento asonto esingazibuza ngayo. Azazama ukuvimba. Kungenzakala ukuthi acine nje engasanelisanga ukuthi aqhumele abantwana baseZimbabwe. Kodwa kukhona ukuthi azisoze sakhe umuzi ngendlugu. Izani seyasebenzisa indlugu kangelani ukuthi lizwe lingaphi. Thina njengebandla le-MDC asisebenzisi indlugu. Sisebenzisa umlomo ukuthi lingise ilizwe laseZimbabwe.
Ngemva kokwethulwa kombiko lowo kukhona yini okuzantshintsha? Ngoba iningi lithi ibandla le-MDC lalo akukho okuningi elikwenzayo ukuthi liguqule isimo eselizwe.
Anxa besithi akukho okuningi esikwenzayo, mina kuyangidida khonokho ngoba indaba ekhona ngeyokuthi yonke into lapho ngamalungelo ethu khona esesizame ukuthi siyenze izame ilokhu isalisa. So nxa kunabanye abathi bona banombono ongcono kunalowo siwubonayo, sikhuluma kunje nje abanye abalandeli basemajeli, sikhuluma kunje nje abanye abalandeli bezizonda zodwa, iningi labo phandle lapha sebesesaba ukuthi bazakhanyela ngamabhimbi. So nxa laba abathi khona thina sesiphelele, bona bangaphekela abake basincika indlebe ukuthi banambuno bani abancedisa abantwana baseZimbabwe. Ngoba limpi ekuleli lizwe asoyimpi ye-MDC yodwa. Thina njenge-MDC ithi esivumileyo ukuthi sihambe phambili, njalo naba esibachiye emva besilandela impi yethu sonke. Abantwana bangasezindlini apha nenzindlala, njengoba kuvele kuyesabisa ukuthi asidli masesiyathaba ukuthi nawo abantu bethu ukuthi kulala sibakhanyise. Sosokusezandleni zethu sonke. Thina njengebantu le-MDC sibone ukuthi sihambe phambili. Into esiyaqala ukuthi singabuthayo kathina, kodwa kumele simekeshile ukuthi emva ngasikhanyeleni sisonke njengezigaba leli mpi abantu abethu yakusasa.
Lo nkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC, asenelisanga ke ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Ikomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyane wamabandla aphikisayo oyePolat, e-International Re-Engagement Committee, ihlangene lomphathintambo kahulumende umnumzana Sibusiso Moyo izolo eHarare, lapho kucujongelwe ukuthi eleZimbabwe lingangena njani kumanyano we-Family of Nations njengamanye amazwe, ngoba izijeziso zenotho zikuvimbele lokho. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Phukeni ukugcizelele lokhu lomhlangano kumsakazo we-Studio 7. Uthi unkosazana Khuphe uthi sebezasebenzelana ndawonye lomnumzana Moyo kulolu daba. Umnumzana Moyo laye ugcizelele wathi kuqakathekile ukusebenzelana ndawonye le-Polat ukuthuthukisa ilizwe. Lanxa iningi lezifuyo lacuba ezigabeni eziningi zeMandebeleni, ikakhulu eMathebeleland South, abanye bathi ezinye izifuyo seziqina ngenxa yezulu elikelana okwensukwana ezedluleyo. Ukuzwa okuningi ngalolu daba, sixoxa lomnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye khonale eGwanda North, ongomunye osezama ukulima ngalezi nkomo. Umnumzana Ncube uthi indlala ibhahile kulesi sigaba, njalo ungomunye wasebegugile abathola usizo lokudla kunhlanganiso ezizimeleyo lanxa kungeneli.
Sikhuluma nje kathesi, mina ngisensiminga sikhuluma ke ngibophile nje ngiyakhulula ngoba okuzinkomo sokungani kuqinaqinile, kodwa-ke abantu labo bayazama, abanye abafanisayo abangalalutho ke vele bazange bayezini kulo hlelo lolukhona ukuthiwa i-trenti iyancedisa. Mina ngingaluboni lapha kulesisigaba, angazi ukuthi incedisa njani, ngincedisa abanjani. Simasize abantu bayazama, kodwa-ke abanye basebenzisa khona ukuthiwa ungigasopho lo.
Kodwa umumbu sunjani, ukhona yini?
Hhayi, umumbu awukho emasimini, kuyakhona kumila.
Lithe inkomo seziqinaqinile, izulu lokho elisini?
Ngabithi ngapha liyaqalinga, liyana kwezindawo lingani. but yabe ngikhona kathi ngisikwaniswa umfula lokuthiwa ngumntu ngaphana ngale kuleshaka phakathi phakathi khonapho nje kuke kasizakhiza kwemali ngamani ayedelile kathesi nje kulamayezi kuphela kulazulu. So ngabe ngithi ukuthi izinto zakithi engakutho ukuthi kuyalimika nxa ule mpahla zokulima ukuhlanyeka kungamnika nxa uhlanyeka.
Ye manje ukudla lokhu kuyaphathisa yini kakhulu? Sinanzelela ukuthi vele kuyabe kungekho kunye okokudla.
Nxa uvele isizanzi angithi ukudla lokhu khona kuyabe kulakula nje wena ovele ungakaluli. Okwesicebo lokhu vele sakhulume ngakho ngoba vele nxa ungalamafutha vele uzakudla khona okukukhona. Sizakhona okukukhona akulandaba mbe kulamafutha mbe kulamafutha. Kodwa-ke ukuphathisa kuyaphathisa ngoba vele uyakuvele ungalakho.
Baningi abatholayo ngoba kukhanya lalabo abalabantwana abasebenzayo labo bayalamba. Liyalibone beyibala limizi kumbe kuyathiwa hayi lina liyathola mbijani?
Ngibona abantu bephiwa nje ngendlela yakho ukuthi baphiwe imizi yonke baze bakhiphe ukuthi linye elisebenzayo lingaze lahola. Okwangalezi nsuku sakubona ngaleyo nje okutho ukuthi kungenzakali ukuthi kuya kuba khona kweminyanga abanye abantu ababeqayo kumbe bephambanisika ibhala kumbe kuphambanisekeni njengokuthi zento zake ziphambaniseke.
Lowo ngumnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi seMzimunye eGwanda North. Asebeluphele labo sebephatheka emkhosini wokugola amacimbi emapulazini aseGwanda besithi bakwenza lokhu ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Lokhu kuza njalo ngesikhathi iningi emaphandleni libhekane lendlala embi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Akubizozwayo emaplazini abalise leTimber Farm eChindeni ngofakazi kanye leDeep Forest Community eGwanda lapho abantu abavela endaweni ezithiyeneyo zelizwe bethe gwaqa ukuzogola amacimbi ukuze baziphilise. Laba bantu bahlezi ematendeni lemshasheni egangeni njalo bathuba sokunyiswe ludubo olusemakhaya. Unkosikazi Gladys Ncubo leminyaka yokuzalwa engamajuma ezificaminemibili lanhlanu 85 usuke emzini wakhe esengezani esize emkhosini wamacimbi eTimber Farm. Uthi udubo lokunakekela abazukulu ngemva kokubhujelwa ngabantu abakhe ludale ukuthi asukumele phezulu esizwa ukuthi sekulamacimbi.
Ensengezani ngiyahlupheka ngilabani abantwana abaphele ngizihlalele ngilosisi wamoka 1926 mina ngezalwa 1935 umntanami wafa watshiya abazukulu esikolo kufuna imali khonapha ngikwanise ukuhamba ukuyale ngiyadinga bona ababangakwazi ukukhama lami ngibakhamele bazanginika lami imvaseli bhadalela abazukulu bami esikolo. Into engisusa kuze ngibuye lapha angilenye iplan engayenza.
Esinye isakhamuzi esivele esengezana unkosikazi Magadalini Dube oleminyaka yokuzalwa engamajuma esithupha lasificaminemibili 68 ukhala ngokuthathelwa amacimbi ngabanikazi bamapulazi lapho bebathola bewagola.
Lowo mnyaka hhayi mubi sibili indlala isithwele senzile secina sithi singene emapulazini. Emapulazini bayasiqotsha bayasigijimisa asakwazi ukuthi siye ngaphi siphilele ngaphi. So khonapha hlezi nzima lokuthi siyathina asakwazi babuya basithathela amacimbi basithathele konke. So ukuthi siqonde ngaphi singabamba siyakhanya ukuthi ekhaya abazukulu bayadla abantwana bayaphila le mpuphu siyathina sibesicela ukuthi labathengayo basithengele ngentengo ephezulu ukuthi izinto zonke ziyathula.
Eplazini leDeep Four sixhumane lomnumzana Vincent Moyo layo leminyaka yokuzalwa engamajuma ezithupha lasificaminemibili. Uma uthi usele mnaka emithathu egola amacimbi kuleli plazi njalo uthi lo mnyaka awazange aba maningi ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Ake khona kwathiwa sithi ukuma kwezulu laphana yafe ngala ayama kodwa ade vele khona mancane ligeze libuyile izwi kathesi avumbuluka afikile wona kamalanga akhanyayo. Hayi akusikho thina nje ngathi ukuthi ngize ngithole imali yokuthi ngiyethenga impahla ngabe khona lawo kwamacimbi ngathi basiphathele impahla ngathi sithenga amacimbi.
ngaphandle kwezalukazi labokhulu abanye bakade begola amacimbi bagoqela izisebenzi kahulumende ezibalisa amapholisa lababalisi. Ibhakede elilodwa lamacimbi belithengiswa ngamarandi angamakhulu amahlanu 500 rands khona legangeni. Abanye abagola amacimbi la ngendlela yokuziphilisa bavela eBedbridge, eZishabane kanye lasemberengwa. Ukuvulwa kwezikolo sekutshayiningi labazali lisehluleka ukubhadalela abafundi indleko zesikolo. Unkosikazi Santa Mabuya owesitezi uthi njengabazali babhekane lo dubo lokubhadala indleko zesikolo.
Silobuzima babantwana njengoba izikolo zivuliwe zinje, asila mali. Ibhuku elilodwa, i-counter book, yenza $38 lilodwa. Konapho umntwana ufuneka amabhuku angu-24. Shua ubuzima esikhangelane labo bunzima kakhulu. Konapho ekhaya lokudla kwakhona akukho, angiholi. Konapho ngicabanga ukuthi ungcono bengahambi. Angikwazi ngiqalisele ngaphi siya ngaphi.
Ngaphandle kwezingxoxo zesikolo, abafundi babhekane lendlala elakho kudala ukuthi bengaye esikolo, kuthi amantombazana wona abhekane lodubo oluphindwe kabili, kuthi unkosazana Pamela Ncube owesitezi.
Sikunzima lo nyaka, abantwana bazahlala phansi. I-school fees ziqansile, amabhuku adurile, ama-uniform ayadura. Sinavele ukuthi lo dubo oluningi, ikakhulu indlala, ami ngije ngikhuluma ngize ngilambile. Wathi uma umntwana uhamba edleni, futhi sikhulumela abantu njengabantu abangamankazana, ama-pads phakathi eli-$120 bahambe bethini abantwana.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women's Development Association of Zimbabwe Waters, unkosikazi Juliet Nkiwani, uthi kulobunzima obukhulu emaphandleni.
Khona ukuthi abantwana bahamba bendleni bephele mphakobana bakwazi, kulobunzima kakhulu kakhulu kakhulu.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa babhekane lendlala embi kuleli njalo bafuna ukuncediswa ngokudla kulandela ungani ukuhle kwezulu kuminyaka edlulileyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Alfred Ncube.
Esesilithiya ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7 okwesikhatshana.
Lingalithola njani izilukandaba mthwakazi omuhle? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lo nkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Sixoxa ngokungethembeki okuthiwa sekubhakile kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetsheya. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami ngiyabonga.
Ya, ungasitshela mama ingendaba zenhlanganiso ezijeneyo ezibunjwa zisungulwa ngabantu abavela eZimbabwe. Sizwa kungani kuthiwa kulokungathembani? Ungasitshela wena ngokuzwa kwakho ukuthi kuhamba njani?
Hayi, kuthi nxa sisemazweni abantu siyatshintsha, sabe singasathembani. Abantu babengasathembeki.
Kubangelwa yini lokho?
Angazi, ngoba abantu bengafika lapha, abantu bengafika lapha bajintsha angikwazi ukuthi kuyabe kunjani, ngoba even lokuthengisana lokwenzayo kwesinye isikhathi abantu bengafika lapha abantu babengasathembekanga, bajintsha angikwazi ukuthi basebeguquleni.
Ye, akusitshele ngalona lolu daba lokuthengisana. Sizwa kuthiwa bakhona abanye abahamba beyotshela iziphathamandla ukuthi uzibanikala amaphepha.
Ayeya, le into yeke yaduma kudala, especially lapho abantu basafika. Ye, babe bantu bathengisana.
Kuyaba kungumona wani wono?
Ha, asazi. Abantu abaningi abanye bangathiwa thi ngakhuluma ngamazimbabwenz bathi really ukuthi uhlanganisa amazimbabwenz anye bakuthi ukuthi amazimbabwenz amazimbabwenz asithembani. Yikho zama ukuthi singahlanganisa abantu kumbe abanye abantu bona abangani babe belungile behlangane. Ngoba abanye abantu ukuthembana la mazimbabwenz abakukwanisi ngoba Yego sasifika lapha abantu abaningi befonela iziphathamandla ukuthi ah lo ngubani simbonile lapha kala maphepha bebantu bese bethengisa.
Manje okwemali lokho esikuzwayo ukuthi abanye bayabumba inhlanganiso belenhloso yokuthi batshontshe imali yangkhona. Kuyenzakala yini kumbe ucabangelana?
Kuyenzakala. Bathe ukuthi uthe abantu bethembeke. Abantu into lezi yenzakala abantu abaningi ababe babitshela kweminye kwezinhlangano. Abantu bakhuluma into engxenye abantu babechayela imali eziningi. Then umuntu owabe elemali bese nyamalala.
Sizwa kuthiwa bakhona njalo abanye ababe bethumela imali ekhaya besithi bayakhelwa izindlu. Bona bethumnyezelwa imfanekiso yezindlu zabo makhelwane. Usuke wakuzwa kunjalo yini njalo ubhahile na?
Oyi, kulokhu vele into eyenzakalayo sibi. Ngoba nyazo abanye babethengele izimota engxenye izihlobo zifike zithengisa izimota. Leyo into eyenzakalayo ukuthi ungathumeza imali ekhaya abantu bebethatha imfanekiso yabo makhelwane bethi yipho sikwenzayo nilokhu thumela imali. But ngapha abantu babengakwazi eBritain lapho abantu basebenza nzima. Ngoba kunjena ngapha kuhlala kuqanda njengathi ngabe sikuNorthern England. Kuyawufana ukuthi ukhuthumeza indlu ngoba kuyaqanda. Abantu basebenza gadalala. Bethi zange ithi ngincedisekhaya kumbe ngithi ngizikhuphuke ukuthi mhlana ngoba kula muntu ofuna ukuthi ehlale kuleli lizwe. Ethi kumbe mhlana nxa ngiqeda ngibuyele ekhaya. But ngakwazi ukuthi ngabe bakuhle imali.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli. Ngithemba liphilile. Lingalala nela, ngiyabonga.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kuviki ezayo. Lilayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwezithathelane labesifazana. Namhla sixoxa nonkosazana Sokoluhle Ndlovu, umbalisi eyisiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sihlaziya impilo yababalisi besifazana kanye lamantombazana afunda emaphandleni ngesikhathi ababalisi bekhalale umsebenzi.
Abafundisi besifazane yiloko bakhulu ababhekane lohlupho lolu kakhulu ngoba sibona ukuthi vela abanisi bangabafazi khonokhu lokuye ukwethisela abantu abangabafazi bayathisela amasinyane besabe njalo futhi khonokuthi ngabibe bagcina kakhulu izimuli kuba nzima kakhulu ukuthi nakonke ukuphila kwabo besemaphandleni khona ngale kumele aphendule ngapha kumbe edorobheni siye emolini. Imabhasi akhwelile kakhulu, umbalisi ngeke aze akwanise ukuthi ziki ngaziki akhiphe imali edlula i-100 rand ebuyela endlini kwamaziki amabili azimaye ehole. Ngapha kumele athenge ukudla, ngapha kumele ahambise abantwana esikolo. Vele sekunzima kakhulu, kokuqina sokuthi imuli eziningi zazibona sezipindlika ngakhonokho.
Kule nhlanganiso eziyake zinika abantwana laba abangamantombazana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini, ama-sanitary pads, kumbe zibafundisa ukuthi bazithungela wabo, liyababona yini khonapha ezikolo zemaphandleni?
Babala isikhathi sokubuya kwezikhathi ababuyi, kodwa abantwana labantu abathele nzima, abanye bathume vele engasabuyi esikolo ngoba vele engavele aziphambanise ka-1 esesiba nenhloni yokuthi iviki yonke enjani engasabuyi esikolo sokuphambanisa ekufundeni kwakhe khonokho ngoba akalazi imfanelo zokusebenza. Inhlanganiso lezana ziyabuya ziphinde zidonete ka-1 bese behamba. Kulabanye abaqalayo nebhokomwane abalakho okubancedisayo ngoba khathesi intengo yamaphisi vele isiphezulu kakhulu.
Kodwa inani labantwana abangamantombazana lilungile yini lalezikolo kumbe liphansi kweli labafana?
Inani lamankazana lokho lisehla mbijana. Abanye babakuyehlisa yikuthi khonokho ukuthi isimo selizwe asimanga kuhle, basele imali zesikolo, bekune ndokuseli izinto, abanye abantu bagcine sebeyengeka yibuya kwenza yabona kulalabana bakhorokoza yabama ligama engaziyo abakhona bebayengela ekuceleni abantwana sisiyakwenza nabo sesenasingisese engaqedi nasesikolo.
Bakhona banika abantwana ukudla kumbe babuya nje belambile esikolo?
Ukunika kokudla kusakhona ikakhulu ezikoleni zeprimary, ngawukhangela ezikoleni zesecondary akula. Kwakuwukuthi emekhaya ke bekungela kudla, umntwana nalana uzabuye elambile, tshoni elambile abuyele futhi ekhaya kunjalo nje. Abanye kungeke kudliwa ekhaya kanye ngelanga ntambama. Ekuseni evuke njalo ehambe i-distance ende zezofinyelela esikolo evele engadlanga zokufunda kocabanga saphumelela.
Manje kuyathembisa yini ukuthi uhulumende engalalela izikhalazo zenu njengababalisi alengezelele iholo?
Njengoba umkhokheli we-finance umthule ekhulumile ukuthi khathesi uhulumende akalamali yokuthi abhadale ama-season 7 solathi asikwazi simelele sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani, ngoba kodwa ithenda seliphansi kini ukuthi bengase lingisele.
Manje libona kuphetha ngani khonokho ukuswelakala kwemali yababalisi lezomnotho welizwe eziphathise abantu nzima?
Kuyathuma sekusila nzima, ngoba khese sibona ukuthi kwezinye izikolo, ezikolo kakhulu ezisemadorobheni, abazalibo asebebhadala ini amatisha ukuthi bafundise abantwana kuma-extra lessons, kodwa nasesikhala lala basebemaphandleni abala abazali abangakwenelisiyo khonokho bazakwenza njani? Siyabona ukuthi i-education izayehla phansi kakhulu, ngoba abantu ngabanye bazozele kukwami abala abazali bazoze bekwamisa ukubhadala imali lezo zama-extra lessons ezibhadala ngama-US bazayenza njani? Ababalisi abanye bakhona emsebenzini kodwa bahlezi abafundisi. Ngesala nje ukuthi kuthiwa ungabangekho emsebenzini zaxoshwa, kodwa sikwazi ukuthi bahlezi abafundisi ngoba bakhala bethi imali encane. Abanye balandikenza amabhizinisi ezikolo khona bethengisa amabhuku lokunye.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Sokoluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe laye esenyathi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Sake yomculo ka Master KG lo nonxebo esithi Jerusalem.
ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela i-Committee ye-Pollard e-International Re-Engagement ithi isizasebenzelana ndawonye nomphathintambo kahulumende uMnumzana Sibusiso Moyo ekuboneni ukuthi eleZimbabwe liba lobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.